kambeni yamaindigiheri yasvika kwamvura yacheka makumbo nekuti hapasina viability kuti kana kuti hapana mukana wekuti vange vachienderera mberi. Zvakabuda musarudzo yesu paTuesday zvinotaridza pachena kuti sezvatakagara tichitaura, sarudzo yemunambudzi gore rino yekutsvaga mutungamiriri wenyika ichangova pakati peharahwa mbiri vaDonald Trump navaJoe Biden. Sarudzo iyi yakaburitsa pachena kuti vaviri ava ndo vari kudiwa nemabhesi emumapato avo.
Dr. Guni, zvimwe zvakabuda musarudzo dzeSuper Tuesday ndezvipi uye zvinotiratidzei?
VaJoe Biden vari parumhanhanzombe nekuti kunyaya yeIsrael kunyaya nyanya, muno muAmerica mune vanhu vechiJudha, vechitendero chechiJudha kana kuti verudzi rwechiJudha vakawanda chaizvo, vanova vanopa rutsigiro rukuru kwazvo kwete kuIsrael chete asi kubato remadhemokrati. Saka vaJoe Biden vakaonekwa sekuti havasi kunyanya kutsigira hondo yeIsrael kuHamas, zvinoita kuti vashomekerwe nemari kana kuti nevatsigiri vane mari yakawanda chaizvo muno muAmerica, zvinoita kuti vazotadza kubudirira musarudzo. Ukuwo vakaratidza kuti vari kunyanya kungoita gundamusaira vachingosaro vachingotsigira zvinoitwa neIsrael, kunyange zviri pachena kuti Israel iri kupara mhosva dzehondo kana dzekurayiwa kwemarudzi yatingati war crimes and genocide. Zvinoita kuti vanhu vakawanda vazosvika pakunyunyuta kuti aiwa ka America ndiwo mucherechedzo wekutonga kwejekerere wedemokrasi pano pasi. Zvino kana yakutsigira Israel kungouraya vanhu vasina kana mhosva zvavo, zvaakupa mucherechedzo usina kunaka pamamiriro yeAmerica.
Ko vaTrumpvo vakamira sei musarudzo idzi? Pane zvingavavhiringa here musarudzo?
Tikutarisawo kuna vaTrump takaona kuti rutsigiro rwavo runogona kunge ruine ruzvinyekenyeke pane vanhu vatingati maindependence kana kuti vari neutral kubata kwavo kwemarepublicans avo vanga vachitsigira mainiki here. Zvakaratidza kuti vaTrump vane mutoro wekuti vakwanise kukonvinza kana kuti kukwezva vemubato ravo remarepublicans vanokunyanyanya vechidiki vasiri kunyanyotsigira kuti sarudzo inge ichiitwa neharahwa mbiri idzi. Zvinoreva kuti vaTrump vanofanira kusunga dzibate nekusimba pakushandidza kwavo kuti vakwezve zvakanyanya vavo vanga vasiri mubhesi ravo kana kuti vanga vagara vasiri vatsigiri vavo kuti vasarega kuvhota kana kuti vasavhotera vaJoe Biden, nekuti zvikadaro zvinogona kuomera vaTrump.
Takatarisa mberi kwatiri kuenda uku, Dr. Guni, ndezvipi zvatinotarisira kuona zvichiitika?
Tingati nyaya huru dzekutarisira tichienda mberi dzinosanganisira nyaya yemuganhu kana kuti bhodha rekumexico iri, ndo ichava imwe nyaya hombe ichava yekukweshana kana titaridza sarudzo ichaitwa muna mwedzi wambudzi muna November pakati pavaTrump navaJoe Biden. Nyaya yechipiri ichava nyaya yeekonomi, nokuti inflation yemuno munyika hongu iri kustabiliza, asi vanhu vazhinji mudzimba umu nemuhomwe havasi kunzwa stabilization yacho, zvinoreva kuti ichava nyaya hombe yesarudzo. Nyaya yetatu ichange ichiita kuti makakatano aya anga ari mukweshana chaiwo inyaya yeforeign policy kana kuti kupindira kweAmerica muhondo dzedzimwe nyika, kana takanyanya yekutarisa mudunhu reMiddle East, kutsigira kweAmerica Israel pamwe chetewo nenyika yeUkraine. KuIsrael vaBiden vane mutoro mukuru nekuti nerimwe divi vanotosungirwa kuti vange vachiramba vachitsigira Israel. Asiwo sezvatakaona kuna vaMinnesota paSuper Tuesday, vazhinji vari kuti aiwa kungotsigira kuri kuitwa navaBiden vachitsigira vaNetanyahu nehurumende yavo iri kuuraya vanhu vasina mhosva kuGaza uko, kutaridza kuti America iri kubva pachinzvimbo chayo chekuva nyika hombe inotadza zvedhemokrasi.